Kadimbu foreign exchange allocation committee in its fundra ku it come up with map priorities yenyika in terms of my import requirements aid. Yeah, it come up with priority list you allocator the limited foreign exchange in any economy in accordance in a priority list in a saka izvinongobatsirawo kuti pave netransparency neaccountability because makaona committee yaiswa yakangoingori nevanhu vemugovernment chete
zvamungori nevehurumende chete musinawo vemabhizinesi nevamwe vekunze vesavo inozoshanda ichibuda neanza dzakadii ivo vanhu vari kunze vasimo mairi kudai
pana zvakanyanya zvino zvatinotarisa kuti zvinge zvichibuda hurumende murikutoona matambudziko arimo muekonomy pane ino nguva ndekutotaura kuti hurumende yatosvika pakuomerwa nekugumirwa saka zvinei zvichida kuti hurumende yozvininipisa yotsvaga even vana muzvinafundo yotsvaga vemabhizinesi yotsvaga even mamwe mapato elabour civil society vogara pamwe chete vobvumirana kuti zvoitwa sei kuti nyika inge ichivandudzika uye inge ichipfuurira mberi.
Totarisawo kuti iyo komiti iyo inenge iine simba rakakura zvakadii mukutaura kuti zvinhu ngazvinzwai mari iswapa
inenge iine simba but of course vatambudziko rinoitika munyika isika nyika tisirisimukira ndezekuti makaona even macentral bank edu anenge asina autonomy yakanyanya from mapolitical interference saka there is always political interference yekuti high political offices could actually influence even among my decisions anenge achida kuitwa in favor of vanhu vanenge vari politically exposed.